kwai mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki matinokurukura tichitarisa zviri kuitwa nevechidiki. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri kuno kuWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tichakurukura nemukomana wechidiki mukoma Valentine Gondo vari muno muAmerica muchirongwa cheYali. Tinzwe kuti zvakamira sei.
Okay. Maitama, Valentine Gondo mukomana ane makore 28. Inoshanda kusvika muze microfinance banking maproducts emapayments.
Ko iko zvino tiri kunzwa kuti muri muAmerica kuChicago uko. Chakunzai kuAmerica chii?
Yes, kuno kuAmerica takaunzwa neprogram yeMandela Washington Fellowship inova the flagship program of the Young African Leaders Initiative, or YALI. And so the fellowship iyo inoita zvekuti munouya kuno modzidza zvinoitwawo kuno makambani mainstitutions mayunivhesiti vanokudzidzisai mashandiro avanoita, and then you learn from that kuti how zvakasiyana sei nezvamunoita muri kumba, moonawo kuti zvamungadzidze ndezvipi, zvamungazokere nazvo ndezvipi.
Tarisiro yenyu ndeyekuti kana muchinge mazopedza monanga kupi nekeriya yenyu?
Pedzawo programu yedu iyi, tarisiro yangu ndeyekuti ndodzokerawo kuZimbabwe. Nezvandadzidzirazvo izvi ndokwanisawo kuimprova mashandira ndani, nekuti kuno kutadzidza zvakawanda kuti maitiro atinoita ndepavi patiri kugona, zvatofanira kuramba tichizokorodza ndepavi patiri kuita se patiri kudzipesa nezvekuitwawo nevamwe, vatofanira kugadzirisa. Imwe nguva futi neexposure takwanisa kuona zviri mberi zvatisati tasvika isu tiri gumba kuZimbabwe. So tarisiro ndeyekuti zvakadzidza izvozvo zvinowedzera basa ratiri kuita muZimbabwe, not only kuwedzera basa rangu inini semunhu auya kuno, but zvita izvovo yekuti izvo ndipane ndawana mukana kutaura nevamwe kuti ndakaonei, so that tidzidze takawanda panze pekuti mumwe chete chete ndianenge achiziva knowledge iyoyi.
Saka chirongwa chamuri kuita ichi chichatora nguva yakareba zvakadii muri kuno kuAmerica?
Chirongwa chacho chinotora 6 weeks. Takasvika kunoku musi wa20 tichabva kuUnited States tichizokera kunyika dzedu musi wa2.
Mumwewo wechidiki ari kunze uko anoshuvirawo kuti rimwe gore ndingadawo kuzofamba munzira dziri kufambwa namukoma Valentine, izvi mungamupawo mashoko ekuti kudii?
Mashoko angu ari very simple. Anotiwo kuti zvinhu zvizhinji muupenyu hazvionekwe nemaziso edu, asi tinofanira kuita vision, tinofanira kuita muono uri kumberi. Handaimbofungidzira kuti ndichange ndiri kuAmerica muna 2008, asi pane zvandakaita nevision yangu muupenyu hwangu yazoita ndisvike pano. Saka chekutanga ndechekuti zvigadzirire iwe semunhu zvivake, dzidza, ita exposure pauri ipapo, torawo zvinzvimbo zveugaro zveleadership, not leadership yematongero enyika DTC, but leadership in your community. Nyangwe riri business, nyangwe riri kubatsira vanhu macharity organization or just community initiative, participator, tora leadership. Iva nevision yezvauda kuachiva muupenyu hwako, isa simba mune zvauri kutarisira, nekuti zvese izvozvo zvinhu zvidikidiki chimwe nechimwe chinhu chidikidiki sterei, asi zvikabatanidzwa this is what you end up having muupenyu hwako, nekuti pane achakuona achakusimudzira. Chinhu chese chine vision, chinoiswa simba neeffort, chinokudirira.
Aiwa, ndinokutendai mukoma Valentine nenguva yamatipa. Ticharamba tichikutsvagai muzvikamu zvinotevera tichinzwa kuti chirongwa chenyu chinenge tichifamba sei. Ndinotenda zvikuru vateereri vedu, ndinokutendai kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Matanga tichikurukura namukoma Valentine Gondo vari muchirongwa cheYali muno muAmerica kuChicago. Kwanhasi togumira pano, tosangana zvakare svondo rinouya pandichakupai zvechimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.